mutongi wedarere High Court mubulawayo Justice Christopher Dube Banda vati chikumbiro chevaive murongi wemabasa MDCT vaAbednego Bebe chichazonzwikwa pazuva ravasina kutara mushure mekunge magweta ari kumirira Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT ati aive anonoka kuwana magwaro akasvitswa kudare navaBebe. VaBebe vakadzingwa mubato reMDCT mwedzi wapera vakabva vakwira kudare reHigh Court nechikumbiro chekupikisa kudzingwa uku. VaBebe vakaisawo chikumbiro chekuti Congress yeMDCT yekusarudza achatora chigaro chakasiyiwa naMushakabvu Mogem Tsvangirai iyo iri kuitwa nemusi wemugovera imbosendekwa parutivi kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yagadziriswa. Gweta ravaBebe vanqovani Stole vabvuma kuStudio 7 kuti Justice Dube Banda vaendesa kunzwikwa kwechikumbiro cha Bebe mberi mushure mekunge ivo vabvumirana nemagweta amuzvare Kupe.
Gweta rana Tokozani Kupe ne MDC rataura kuti iro rapiwa mapepa nezuro kuma 11. That is true. Saka anga achiti aruda kuti anyatsotarisa mapepa avhunzisise kuma clients ake kuti zvakamira sei because anga asati awana ma instructions. Naizvozvo vakumbira kuti nyaya iyi iendeswe mberi. Chikumbiro chavo hatina kuchiramba. Tachiona kuti haichikumbiro chine merit.
Pamubvunzo wekuti chii chichaitika sezvo vaBebe vange vachida kuti Congress yeMDCT imbomiswa vasitole varamba kutaura. VaBebe pachavo vaudza Studio 7 kuti pane matanho avari kutora asi havanawo kuda kubuda pachena.
Zvakawanda zvasichaita asi zvakwanasi hatisi kutaura toda kuti newspapers azvinonge taakuzviita zviripo zvatichaita chimirirai remangwana tione kutoita sei.
Asi rimwe remagweta akamirira Muzvare Kupe nevamwe vavo vatawanda tavengwa vaudza Studio 7 kuti Congress yeMDCT iri kuenderera mberi nemusi wemugovera sezvakagara zvarongwa.
Congress anambomiswa. Congress is going to go on as planned because hapana zviri kumisa Congress. You remember kuti Supreme Court ndiye akaorder kuti Congress itese iti.
Mune imwewo nyaya vakadzingwa pachinzvimbo chekuve munyori wekanzuro yeguta reGweru amai Elizabeth Gwatpedza vakwira kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti kanzuro inofanirwa kuramba ichivapa mugove wavo wakafanira kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yanzwikwa neLocal Government Board. Rimwe remagweta aamai Gwatpedza, Advocate Lucas Ngomo, vaudza Studio 7 kuti kumiswa kwemugove wavo nekanzuru hakuzi pamutemo sezvo kanzuru isina mvumo yekuita izvi nekuti nyaya yekudzingwa kwavo haisati yasvitswa kuLocal Government Board. Asi gweta rekanzuro yeguta reGweru vaCharles Kwaramba vaudza Studio 7 kuti amai Gwatpedza havana kodzero yekuramba vachiwana mari inobva kuvagari sezvo vakatodzingwa basa.
Sezvo munongozivawo ukadzingwa basa zvaunga uchiwana kuburitsa nebasa iroro zvinobva zvamira. Saka zvakabva zvamirawo pavakadzingwa ivo vachibva vamhanya kuno kudare guru reHigh Court kuzochema vachiita iwa zvandofanira kunge ndichiwana salari dzangu mari dzangu hadzaifanira kunge dzaka damburwa nyaya yangu isati yanyatsopedzeredzwa kuLocal Government Board. Saka ndiroda kuti koti imboita kuti rambe ndichizviwana isi veGweruwo tiri kuti aiwa kwete kana wadzingwa wadzingwa hausisiri mushandi wekanzuro. Vagari veGweru havagone kuramba vachikubhadhara mari yekuti urarame iwe usingavashandiri kusvika zuva iro ravanezenge vanzi aiwa kudzingwa kwenyu kwakakanganiswa dzokerai pabasa ndipo pavanozotanga kakupiwa.
Amai Gwatpedza vakamiswa basa gore rakapera vakazodzingwa pakutanga kwemwedzi uno vachinzi vaive vatadza kuita basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini kudzanai Musengi.